Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 22/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reMDC rinoti richaendesa mutauriri weparamende kumatare edzimhosva kana vakaramba kupa nhengo dzebato ravo mari dzekubatsirikana. Human Rights Watch inoti hurumende inofanirwa kusiyana nevanhu vanoshanyira varwere muzvipatara asi igadzirise zvinonetsa vana chiremba pamabasa avo. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC rinoti riri kuronga kutorera matano mutauriri weparamende vaJacob Mdenda mushure mekunge vamisa mari dzekubatsirikana dzaifanirwa kupiwa kunhengo dzebato iri dziri muparamende. Nhengo idzi dzakabuda muparamende panguva yainge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutura mashoko avo kumhuri yeZimbabwe. Mutauriri webato reMDC uye vari mumiriri wehwange central muparamende vaDaniel Molokele vanoti vachaedza kuita hurukuro navamudenda vasati vaenda kudare redzimhosva. Vamudenda vanonzi vakamisa mari dzemwedzi mishanu dzenhengo idzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMolokele.
MDC tiri kugadzirira kuti tiende kumatare kunokwikwidza decision yakaitwa naspeaker. But in the next day or two tichaedza futi kuti tiite hurukuro naye speaker tisati taenda kucourt. Saka tiri kuita a combined approach kuti tiri kuita diplomatic approach kutiri kuita kuti kana zvikaramba zvediplomacy tosangana kumatare because tiri kuziva kuti speaker haana kodzero yekutora mari iyo.
Iyi mari yemwedzi yakadii yakatorwa iyi?
Pazakabuda mapepa nawo kwakanzi speaker atora mari maallowance mwedzi mishanu 5 months allowance.
Saka imi senhengo dzeparamende makaziviswa here zviri pamutemo naspeaker iwawo kuti ndo danho rava kutora?
Rega nditaure mashoko pakatarisirwa inini senhengo yeparamende yakamirira Hwange Central. Handisati ndambotambira tsamba, handisati ndambotambira runhare ruchitaura kuti kune nyakadai. Ndakazviverenga mapepa nawo kuti ndozokataura naspeaker muparamende.
Saka munozokwanisa sei kutora matano ekuenda kana kumatare edzimhosva imi musina chinoratidza kuti ndo matano ari kutorwa naspeaker iwayo?
Zvakabuda kamuhansadhi and hansadhi kaite panhau riri official neparamend and osaka tichitumira delegation kuti iende kunoita hurukuro naspeaker. Obviously kana delegation yabva kuhurukuro izvozvi tatotaura kuti taakuenda kumatare finally or kwabuda riri mamwe masaa.
Asi muri kuramba here muchienda yanyu kumatare eparamende muchita mabasa eparamende?
Obviously inini pachangu ndiri chairman weportfolio and teacher education. The whole past 2 weeks tichitendera Zimbabwe tichiita report yede quality assurance. Saka tiri kutoshanda zvikuru senhengo dzeparamend. Tiri kuatenda macommittee meetings neassembly tichaiatenda.
Tinoonawo kuti matanho ari kutorwa aya ndeyekuti imi makaa mabuda muparamende muchisinga cherechedze mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Pane zvinozoita here kuti zvishanduke mushure mekunge matorerwa matanho aya?
Position yedu haisi kuchinja because tiri kuti isusu hatitsigiri utungamiri wavaED. Toziva kuti seMDC munhu akakunda sarudzo yepresident last year ndibaba advocate Nelson Chamisa. Saka tiri kuratidzira muchirungu inonzi political protest kuti tiri kuratidzira kuti hatisina kutsigara nokuti ZEC yakafoira kubvumira kuti vanhu veZimbabwe vasarudze mutungamiri wavo. Muchirungu tingati popularly elected president.
Kune vamwe honorable Molokele vanoti imi veMDC munenge muchiita sezvinganzi pachirungu madouble standards. kuti mune muchita mucherechedze mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa asi muchishanda nehurumende yavari kutungamira.
Isisi tinoremekedza office of the president, atiremekedzi munhu. Saka mangwana zvinogona kuti president anonzi John nasi anonzi Peter. Saka tinoremekedza office of the president MPC, hakuna double standard. But tinoti sarudzo raita last year president haina kubuda nechokwadi kuti ndiani akakunda. Because tinoziva kuti munhu akakunda iadvocate Nelson Chamisa. Tikati vanhu veZimbabwe vaziva kuti kune mutsauko mukuru between office of the president nemunhu ari kushanda office of the president.
Mutauriri weMDC uye vari nhengo yeparamende inomirira wange central vaDaniel Molokele vari parunare neStudio 7. Zvichitevera kushaya kwatafadzwa Hilton Tamangani vari muusungwa, hurumende yakazivisa veruzhinji kuti vanhu havafanirwi kungopinda muzvipatara madiro vachiona varwere. Hurumende haisi kufara nekushora kwairi kuitwa zvikuru sei nemasangano akazvimiririra mushure mokushaya kwavatangamani. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti hurumende ndiyo inotyora kodzero dzevarwere nekusavapa vana chiremba vanovarapa. VaMavhinga vanoti varwere vanogona kuramba kuonekwa asi havagoni kuramba kurapwa. Tabata vaMavhinga kuti tinzwe pamire sangano ravo nenyaya iyi.
Tinoziva kuti kubva gore rakapera mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa ndo vakaenda mukurumbira wekufamba muzvipatara vachiona varwere, vachisimbisa varwere nekutaura nevarwere, zvaiva zvinhu zvaiye murwa zvichifadza nekuti zvaiitwa nevakarerekera kudivi reZANU-PF. Nasi uno nekuti vachamisa vazoenda wokunonamata nevarwere, hurumende yoti kwete musashanyira varwere. Asi munhu akatanga kuti nyaya iyi itekeshere ndiamai Auxilia Mnangagwa.
Saka vaMavhinga tiri kuti murwere azvisarudzire ega here pakati pekodzero dzake kana kuti ashanyirwe nehama neshamwari paanenge ari muchipatara.
Chinokosha ndechekuti ivo varwere pachavo vane kodzero dzavo, vanofanira kuti vataure zvavanoda kuti vanoda here kushanyirwa kana kuti vanoda here kunamatwa navo. Munhu wese ane kodzero iyoyo anongotaura pachena kuti aiwa, ini ndakasununguka kuti namatai neni ndishanyire.
Hurumende haina chekuita here nevarwere vanenge vari muzvipatara zvayo?
Varwere vanoda kushanyirwa muzvipatara, vanoti vamwe vanotoshaya anoshanyira. Hazvisi zvehurumende kuti idzivise vanhu. Pane mitemo inotevedzwa mukasvika pazvipatara, vanenge vachida kuti vanamate, vanenge vachida kuona varwere.
Saka chinofanirwa kuitwa chii chinofadza hurumende pamwe chete nevarwere vari muzvipatara?
Chinofanira kuti chikurudzirwe ndechekuti kodzero dzevarwere dzinozadziswa kana zvipatara zviine mishonga, zviine vana chiremba nevakoti vanoshanda vakasununguka vachiziva kuti homwe dzavo dzine mari yakaringana. Ndo zvinofanira kuti zvigadziswe nehurumende, ngaigare pasina nachiremba kuti vazive zvinofanira kuitwa kuti varwere varapwe, mishonga ive muzvipatara, zvikwanisiro zvekushandisa zvive muzvipatara, kwete kumhanyira kuti kodzero dzekuti vanhu vasashanyira vanhu muzvipatara, izvo zvipatara zvisina mishonga, izvo zvipatara zvisina zvikwanisiro, vana chiremba nevakoti vachisutsumwa nemari shoma shoma yavanotambiriswa isingakwani chiro chii zvacho chekuti vakwanise kuenda kubasa.
VaDewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Kusawana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa kana munhu achida kuwana magwaro akaita seyekuzvarwa, kushaya mari yekufambisa pamwe neyekunonyoresa magwaro aya ndezvimwe zvezvipingamupinyi zviri kusangana nazvo nevamwe vanhu pakuda kutora magwaro akadaro. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wekunzwa kubva kune veruzhinji, matambudziko avanosangana nawo pakuda kutora zvitupa nemamwe magwaro akadaro wakaitwa nezuro muvulawayo neZimbabwe Human Rights Commission ZHRC. Kushaya hama dzinoda kupa uchapupu hwekuzvarwa kwemunhu nderimwewo rematambudziko aya. Amai Enifas Vanda vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa uye vave nevana vatanhatu vakura. Vakaudza musangano uyu kuti vakakura vari nherera vakatadza kuwana gwaro rekuzvarwa kusvika pari zvino, izvo zvakaitawo kuti vana vavo vatadze kuwana magwaro mamwe chete.
Ini ndakaedza kukawanda ndichida kutora chitupa, ndichida kutora birth certificate zvikatadza. Saka ndaingoti pandaenda kungoti chinda unotora una hama dzokera kwakabva idi. Saka nhasi ndasangana neve vanobatsira vati vachazama kuti vandibatsire.
Amai Sfelani Piri vakati vana vavo vaviri avo vanovi vatobva zera vakatadza kuenderera mberi nechikoro uye vari kutadza kuwana mikana yekuzviriritira nekuti havana magwaro ekuzvarwa. Vakati gwaro rekufa kwemurume wavo rakareswa kunyorwa uye hama dzemurume wavo hadzidi kuvabatsira panyaya iyi, ukuwo vekuchipatara chakazvarirwa vamwe vevana vavo vachiti vanoda mari yekuti vanyore magwaro ekuratidza kuti vana ava vakazvarirwa pachipatara apa zvechokwadi kana kuti birth record.
Ndine vana vari 6. 4 vacho havana ma birth certificate nema ID. So vari kunetsekana kana vachida mabasa. Havagoni kuona mabasa because havana zvinhu zvakakwana. Nechikoro havana kudzidza zvakanaka. Vava vacho vakashaika muna 2012. Changa chinetsa kuti nditore ma birth certificate ni date yacho. Date yacho yakanyorwa zvisiri right. Vakanyora kuti marriage, inini ndisina kuchichata nemunhu wacho. Ndizvozvo zvakanaka.
Vaelasto Mugwadi vanovesa chigaro weZHRC vakati munhu wose munyika ane kodzero yekuwana magwaro ekuzvarwa. Vakatiwo vezvipatara vana mvumo yekuramba kunyorera vanhukadzi magwaro anoratidza kuzvarwa kwevana.
Mwana ane kodzero yake zvichibudikidza bumbiro redu vemutemo mukatarira section 81 inotaura iyo kuti mwana ane kodzero rokuti awane birth certificate kuti awane zita. Izvi zvinopiwa pachena, hazvidi mubhadharo. Saka tiri kuda kusimbisisa shoko irori kuti zvipatara zvedu, makliniki edu, kana vana vachinge vabarwa ngavapiwe marecords of birth kuti vakwanise kuzowana mabirth certificates avo inovakodzero yavo.
Registrar General wedunhu rebulawayo amai Jane Peters avo vakange varipowo pamusangano uyu vakabvuma kustudio 7 kuti vanhu vakawanda havana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa kuti munhu uwane magwaro akasiyana-siyana. Vakati zvakakosha kuti veruzhinji vakoshese kutorera vana vavo magwaro ekuzvarwa munguva yakafanira.
Birth record iyo iyayaka ndotsamba yakakosha yekuti mwana anyoreswe. Pabirth record ipo paya paya pakatonyogwa kunzi mwana ngaaregistwe within 42 days which is 6 weeks. Izvozvo mutemo chaiwo chaiwo wakatoiswawo kuti mwana ngaaregistwe. Ende kana munhu iyeye akonewa kuregista mwana wake within 42 days, isusu saregistrar general takatosungigwa kuti isusu tetifana kusunga vanhu ivavo.
Nyaya yekutiwo vanhu vakawanda vematunhu ematepeleland vanoenda kunogara kunyika dzakadai seSouth Africa neBotswana nderimwe dambudziko rinonzi riri kutadzisa vamwe kutora magwaro ekuzvarwa sezvo vabereki vanofanirwa kuita izvi vachinge vasipo. VZHRC vari kuita ongororo munyika mose yematambudziko anosangana neveruzhinji pakutora magwaro akasiyana-siyana kusanganisira ekufambisa. Vachanzwa kubva kune veruzhinji mubulawayo kusvika nemusi wechishanu svondo rino. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kuratidzira pamusoro pezvirango kuchaitwa nehurumende mumatunhu ose nemusi wechishanu kuchashandisa mari inoita mamiriyoni mana emadhora. Daily News rinoti mapurisa arambidza bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti riratidzire nemusi wechina achiti bato iri harina kugutsa zvinodiwa pasi pomutemo weposa. MuChronicle, Zimbabwe Human Rights Commission inoti inoda kuti vanhu vazhinji zvikuru mudunhu rematebeleland vawane mapepa avo gore ra2020 risati rapera. Makaterera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Muchikamu chino, tinopa watererewe studio 7, mukana wekuti vazvita orirevega zviri mupfungwa dzavo.
Mbana ni akanaka washamara wa studio 7, wate we studio 7 ndi kwa mkoma David Njuna ndirudu kutawara maerane guruku ne masangano anu sangani swa kudutu watawara vrani panyadze na urani masangisheni Zimbabwe gomu pa masangisheni apaka panduko nesesa because pane naurani ya kakura ini maone rangu ya angari pakutoti dae zhange zhiliposho kuti ada ijogere zhange ya kaita mashandra yange chingita kare and then kuendra huti warungu chawango mashandra yange chingita kare maybe zhinga gono kuwa wajitaurana wakadaro kuku maybe panga gono kuwa pane sanduko because tikatarase magara zvakaita parizvi nezvi kuti iwo gono kuti warungu washaise mukana hapana mashamba masanction anozva anobviswa nenyaya yekuti ava vanova vanode kugara kwakajeka pokuti vanhu havachazombunyikidzwi kuzorohwa nekuurayiwa kana vachinge vazopuwa zvinhu zvavo ngavaripe zvinhu zvavo izvozvo izvozvo vangasaa kutoripa kuti mumwe ngamwe ngaadzokere paange aingogara because vangori vana vamuzimbabwe iwovo varungu vacho ivovo ndomwavakatokurirawo eya tinozviziva kuti ifungira vanhu atema yaya sei kutoondonga kwakasimba chaiko onai vanhu vaakutambura pari zvinezvi tatenda kumana nakatanonoka wande
mangwana nakanaka vana mukoma tanonoka vana mukoma jonga ini ndinotwa Innocent Matongo ndiri kwachivi ndataura pamusoro paFirst Lady awo mai Auxilium Mnangagwa vachema vachemera nyaya yemasanction dei zvituro zvavanoita masoja vamunangarwa pavanouraya vanhu muzimbabwe dei vachichema saizvozvo mapurisa vamunangagwa pano zvindikita vanhu mustreet dei vachichema kudaro nekuti havangachemeri masanction kuti abve iwo zviri pachena kuti masanction anodei kuti abve kungorespekta kodzero dzavanhu nekusatenga mavhoti masanction anotobva uyezve dei vachichema murume wavo pano haya ndege kubva kudubai kuti imutakure kubva kugweri kuenda kubulawayo ndege inokosta mamiriyonzi nokostira nyika dei paripo pavanobudisa misodzi yavo vangadei vari mai venyika chaivo chaivo uyezvezvi vari kutenga dzimba kunana Dubai uko mwana wavo tongai Mnangagwa uyo ari kutora mari yenyika achipuhwa matenda enyika tozviziva matenda angu
studio 7 makadiiko tinokutendai nezvirongwa zvamunotipa ini ndinoteerera zvakanyanya ndinofarira zvakanyanya chirongwa chenyu chezvitendero asi ndine chikumbiro kwamuri ndokumbira munditumirewo zvekambo ako ke Christ like choir kamunonyanya kuimba kaya ndakatsvaga ndakashaya ndiri kuno kuzimbabwe mukandibatsira ndingafarawo chairo munokwanisa kungonditumira pawhatsapp namba yangu iyoyo ndatenda
mamuka sei vatereri vose vestudio 7 nevashamari vestudio 7 ini zvangu ndoita zvitandota Kevin Mawiri ndiri kuda kubata zvangu nhau yezvirango zvekuti vana vada kutarisira kupe kutarisa zuva ri kuchengetedza zvirango musi wefriday zvakangofanana chikonzero vanoda kuti zvirango zvibvisiwe asi havatevedzeri zvinodiwa kodzo dzavanhu dziri kuramba kutevedzekwa ike zvino vari kurova vanhu votengesa mugwagwa vachiuraya saka vada kuti vapuhwe mari yacho vaishandise kupi vasingagoni kutevedza kodzero dzevanhu chekutanga ngavatevedzere kodzero dzinodiwa nevanhu ndo kuti zvirango zvibvisiwe tinokuzira zvirango zvitowedzegwa pamusoro pezvimwe chikonzero havadi kutevedzera zvinodiwa nemutemo ike zvino nezonjamisa akahwina vakati ndo vakahwina vari kurova vanhu vanagonyeto kanyika vamo vakamwisiwa mvura yemusi wechi madhokuta anorobwa vanhu vanosungwa asina mhosva izvezvo ndozvovisa kuti zvirango zviwedzere tinozvikudza kuti zviriwedzere kunyange tiri kuno kusouth africa nekuti hazvibetseri kuti mari ive munyika yemari oga nyika dzakasungunuka dzino pavo zvinhu zvakasungurwa kuvanhu vokuti vakwanise kurarama zvino ndaingonzi hurumende aripo hurumende anoziga ndo vanokwanisa kuti vake ike zvino vanhu vanodya kamwe chete seshiri hapana kudya muzimbabwe vanhu vari kutambudzika mvura hamuna muzimbabwe zvirango ngazviitowedzera kusvika vatevedzera kodzero dzevanhu ndo zvatinoda izvozvo ndatenda
Vashamarari ve Studio 7 makadi yenyu. Muri kutaura na Musa. Naenda mbotaura nyai yaitaura na Mujuru pa live talk iyo kuti masanction anofanira kubviswa. Ndobva avhunza kuti ko nyika iri kureva ne corruption kanzai wa president corruption vari kuiziva. In the for sure mnangagwa atori corruption. Atori corrupt singaiti. Nangagwa uno haya private jet from United Arab Emirates achida kuenda Bulawayo achibva muHarare. Vanotenga motokari dzavo 200 mota dzokukambenesa votengera machifu motokari muzvipatara zvina maambulensi America ndiyo inovatuma kuita izvozvo pavaitry kugadzirisa corruption yavo toona nyika ichienda mberi zvavo zvesadhaka zvekumacha izvo ndezvokupenga kuna kwazvinoenda so matizvi atende handana basa nazvo ita zvinhu zvina musoro kudero kutianzi masanction abviswa hapana sanction rinobviswa ngavateerera chete zvavari kuudzwa neamerica vari kutadza kuziteerera vanhu vari kupambwa vanhu vari kuurawe zvino pane munhu wemdc akafa zvese izvo vari kuzvisiya zvakadaro saka vanoda kuti zviite sei
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti muchitumire mhasu enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Nemusi wachishanu shondorino nyika dzemusadhak dziri kutarisirwa kubatana nezimbabwe kuti dzikurudzire nyika dzakabudirira dzakaita seamerica gungano reeuropean union nedzimwe kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika vachipomerwa mhosva yokutonga nedemo. Izvi zvakabuda muchisungo chesadhak kutanzania muna nyamavhuvhu gore rino. Vhiki rino rese Studio 7 ichange ichitarisa nyaya yezvirango izvi kuti ndiyo here yapa kuti nyika iende kumawere kana kuti kutadza kutungamira nyika neuori. Nasi Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nhoroondo yezvirango.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly muna Gumiguru kuti zvirango izvi zvinofanira kubviswa.
These sanctions constitute a denial of the human rights of the people of Zimbabwe.
Zvirango izvi zvinokanganisa vana veZimbabwe nekutyora kodzero dzavo zvikuru.
Asi America inoti Zimbabwe inoziva zvinoda kuitwa nekudaro haifaniri kungorova bembera sekutaura kwemutedzeri weguru kotari nona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vaMatthew Harrington.
There are several steps the government of Zimbabwe could take that would send a strong signal to its own people and to the international community.
Pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti iradze vanhu vayo nenyika dzekunze kuti yave kuzvipira kushanda nevamwe. Izvi zvinosanganisa kuvandudza mitemo yakaita seposa aipa kuremekedza kodzero dzevanhu.
Zvirango zviri paviri, zvimwe zvinogona kutemerwa nenyika kune imwe nyika uye zvimwe zvichitemerwa nesangano rembatanidzwa wenyika dzepasi rino weUnited Nations. Southern Rhodesia ndiyo yakava nyika yekutanga kutemerwa zvirango neUnited Nations. Zvirango pasi peUnited Nations zvinoiswa neSecurity Council. Ko zvirango zvakatemirwa sei kuRhodesia muna 1966? Tabvunza muzvinafundo munyaradzi munochivei avo vanodzidzisa paCollege of the Holy Cross muno muAmerica.
Nekusada kuti Rhodesia isasunungurwe kubva kuutongwa hwemaBritish uyezve nekusada kuti vatema vave nekodzero yekuzvitonga kuzere, vaSmith vakaparura yavakati ivo Unilateral Declaration of Independence, UDI, musi waNovember 11, 1965. Naizvozvo Britain yakabva yaisa zvirango zveupfumi kuvatungamiriri veRhodesia, vaIan Smith nebato ravo Rhodesian Front. Zvirango izvi zvakange zvakanangana neupfumi hweRhodesia. I think zvirango zveUnited Nations zvainge zvisiri hazvo zveupfumi, asi zvakarambidza dzimwe nyika kuti dzisatengese Rhodesia zvombo, arms embargo. Uye United Nations yakaisawo zvirango zvekunyadzisa vatungamiriri veRhodesia aya atinoti madiplomatic sanctions.
Mushure mekunge Rhodesia yatemerwa zvirango muna 1966, vaive mutungamiri wehurumende yeBritain vaHarold Wilson vakapika kumusangano weCommonwealth kuNigeria kuti hurumende yavaSmith yaizodonha mukati memavhiki mashoma-shoma kwete mwedzi. Asi izvi zvakava zviroto. Vamunochivei vanotsanangura kuti zvakafamba sei.
Apartheid South Africa yakabatsira Rhodesia kuti isanyatsorwadziwa nezvirango zveBritain. For example, yaipa Rhodesia zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa, akaita sepetrol nediesel, pamwe nekupa Rhodesia zombo zvekurwisa vatema vemuRhodesia vairwira rusununguko.
Vanokokera sangano reCitizens Manifesto vaBricks Bomber vanotiwo Rhodesia yakakwanisawo kugadzira zvimwe zvinhu zvakaita kuti ipunyuke mukanwa mamupere.
Pakasungirwa zvirango vakaita iya inonzi import substitution, yekuti vakatanga kutoita makambani nemafactory anga achigadzira zvinhu zvavainge vachiita nonge vachiimporta. Saka zvakatosimudzira industry kuti zvigonzi kurodhiza kwanga kutori neindustry yanga iri more developed kudarika nyika dzakapoteredza zhinji.
Zimbabwe yakatemerwawo zvirango nedzimwe nyika dzinosanganisira Canada, New Zealand nedziri mugungano reEuropean Union. Muna 2003 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush vakatemera vamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru vehurumende nevamwe mubato reZANU-PF vanoti izvi zvakaitwa nekuti vainge vatora minda kubva kuvachena vachipako vatema. Pari zvino pane vatungamiri muhurumende nemubato reZANU-PF makumi masere nemana uye makambani kunyanya mapurazi makumi mashanu nematanhatu ari pazvirango zveAmerica. Izvi zvakateverawo kudzikwa kwemutemo weZimbabwe Democracy and Economy Recovery Act kana kuti ZIDERA neAmerica muna 2001. Muna 2018 America yakawandudzawo mutemo weZIDERA uyu. VaHarrington vanoti mutemo wakawandudzwa uyu unonyatsoburitsa pachena zvinoda kuitwa neZimbabwe uye zviri kwairi kufuka kana kuwarira.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect.
Pamutemo weZIDERA wakavandudzwa panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Muna 2002 sangano reEuropean Union rakatemerawo vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe mazana maviri zvirango richivapomera mhosva yekutonga nedemo uye kubunyikidza vanopikisa nekushungurudzawo vatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti yapa America mazita yevasungwa veIran yainoda kuti vasunungurwe vachichinjaniswa nevasungwa veAmerica vari mumaoko eIran, asi America haisati yazivisa paimire munyaya iyi. Mutungamiriri weIsrael vaBenjamin Netanyahu nezuro vakazivisa kuti vatadza kuumba hurumende yemubatanidzwa zvichitevera sarudzo yakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvinoreva kuti jada rekuumba hurumende rave kuendeswa kumutungamiriri webato rinopikisa vaBenz Gantz, avo vapiwa mazuva makumi maviri nemasere kuti vaumbe hurumende yomubatanidzwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinoti richaendesa mutauriri weparamende kumatare edzimhosva kana vakaramba vamisa mari dzekubatsirikana dzenhengo dzebato iri. Human Rights Watch inoti hurumende inofanirwa kusiyana nevanhu vanoshanyira varwere muzvipatara, asi igadzirise zvinonetsa vana chiremba pamabasa avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.
Soku isika tisenda baku.